Motambi akashura mare kudarika vese nevateveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vachaziviswa nemusi wechishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCapes United John Ngodzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Muteveri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Inini maonero angu Ngodzo matambira anga achiita season yese ndoandinoona hangu kuti should deserve that position because he was outstanding overall season yese.
Mumwe muteveri wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Machonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Capes United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvine zvindiri kuona kuti iri kutora League 1 yatora League 2 Josta Ngodzo yayo anodeserva kutora Soccer Star of the Year. Nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Augusto, Evans Katema, Never Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Banda na Wellington Taderera. Pari zvino mukombe uyu ori mumaoko aRodwo Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda kuSouth Africa. Chinyengetere ndiye akabatsira FC Platinum kutora mukombe weLeague makore akateverana iwayo muna 2017 na 2018. Darlington Dodo weCapes United, Lizwe Swese we FC Platinum na Godfrey Tamirepi we ZPC Kariba ndivo vari kutarisira kurwira kutora mukombe we Coach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.